Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly muna Gumiguru kuti zvirango izvi zvinofanira kubviswa.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe to develop and the improvement of their quality of life.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutyora kodzero dzavo zvikuru varombo.
Our economic recovery.
Asi America inoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa nekudaro haifaniri kungorova bembera sekutaura kwemutedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaMatthew Harrington.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community that it is.
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa aipa kuremekedza kodzero dzevanhu uye kutevedzera bumbiro remutemo.
Zvinotemerwa zvaita sei chaizvo uye pane mhando dzakaita sei? Zvirango zviri paviri, zvimwe zvinogona kutemerwa nenyika kune imwe nyika uye zvimwe zvichitemerwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rino weUnited Nations. Southern Rhodesia ndiyo yakava nyika yekutanga kutemerwa zvirango neUnited Nations. Zvirango pasi peUnited Nations zvinoiswa neSecurity Council. Zvirango zvinotemerwa pasi peUnited Nations Charter muchikamu chechinomwe kana kuti Chapter 7 uye zvinoshandiswa kana United Nations isingadi kutumira mauto. Izvo zvinosanganisira kunyika dzakaita seLibya, Guinea-Bissau, Yemen, Mali nedzimwe. Zvikwata zvinopfurukidza mwero zvakaita seISIL kana kuti ISIS, Al-Qaeda neTaliban zvakatemerwawo zvirango neUnited Nations. Zvirango zveSecurity Council zvinoiswa zvichienderana nezvinangwa zvakasiyana-siyana zvinenge zvichida kuwanikwa neUnited Nations. Zvimwe zvinoiswa panyaya dzezveupfumi nekutengeserana, zvimwe pakuti nhubu dzisatengeserwe zvombo, uye vamwe vatungamiri vanorambidzwawo kufamba pasi pezvirango izvi. Ko, zvirango zvakatemirwa sei kuRhodesia muna 1966? Tabvunza muzvinafundo munyaradzi munochivei avo vanodzidzisa paCollege of the Holy Cross muno muAmerica.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish, uyezve nekusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakati ivo Unilateral Declaration of Independence, UDI, muti 1 November 11, 1965. Naizvozvo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiri veRhodesia, vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakanga zvakanangana neupfumi hweRhodesia, kureva kuti zvakanga zviri zvirango zveupfumi. Sezvatinoziva, upfumi hweRhodesia wakanga wakamiswa neupfumi hwaibva muzvirimwa, sezvo Rhodesia yainyanya kurerekera kuBritain munyaya dzekutengeserana zvinhu zvaiunza upfumi. Zvinoreva kuti zvirango izvi zvakakanganisa upfumi hweRhodesia zvakanyanya. Atingi zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo, iya yatinoti arms embargo. Uye United Nations yakaisawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia vainge vachidzvinyirira vatema muRhodesia, aya yatinoti madiplomatic sanctions.
Mushure mekunge Rhodesia yatemerwa zvirango muna 1966, vaive mutungamiri wehurumende yeBritain vaHarold Wilson vakapika kumusangano weCommonwealth kuNigeria kuti hurumende yavaSmith yaizodonha mukati memavhiki mashoma-shoma kwete mwedzi. Asi izvi zvakava zviroto. Vamunochivei vanotsanangura kuti zvakafamba sei.
Apartheid South Africa yakabatsira Rhodesia kuti isanyatsorwadziwa nezvirango zveBritain. South Africa, for example, yaipa Rhodesia zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa akaita sepetrol nediesel, pamwe nekupa Rhodesia zombo zvekurwisa vatema vemuRhodesia vairwira rusununguko.
Vanokokera sangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vanotiwo Rhodesia yakakwanisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita kuti ipunyuke mukanwa mamupere.
Chatakaona munguva yeRhodesia ndechekuti pakasungirwa zvirango vakaita iya inonzi import substitution, yekuti vakatanga kutoita makambani nemafactory anga achigadzira zvinhu zvavainge vachifanira kunge vachiimporta. Saka zvakatosimudzira indastry kuti zvigonzi kuRhodesia kwanga kutori neindastry yanga iri more developed kudarika nyika dzakapoteredza zhinji inyaya kuti vakapindira pakutanga kushandisa maresources angari munomu kutanga kuvakawo maindustry. Ndinogona kupa example, mukaona even art industry chaiyo chaiyo, vakatanga kusenzesa madai nematins anowanikwa muZimbabwe munomu kugadzira mapaints avo, mapigments vanga vakushandisa aiwanikwa munomu pachinzvimbo chekuti vange vachishandisa foreign currency shoma yanga iripo iyoyo kuti vange vachiimpota zvinhu.
Zimbabwe yakatemerwawo zvirango nedzimwe nyika dzinosanganisira Canada, New Zealand nedziri mugungano reEuropean Union. Muna 2003 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush vakatemera vamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru vehurumende nevamwe mubato reZANU-PF vanoti izvi zvakaitwa nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena vachipa kuvatema. Pari zvino pane vatungamiri muhurumende nemubato reZANU-PF makumi masere nemana uye makambani kunyanya mapurazi makumi mashanu nematanhatu ari pazvirango zveAmerica. Izvi zvakateverawo kudzikwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economy Recovery Act kana kuti ZIDERA neAmerica muna 2001. Muna 2018 America yakawandudzawo mutemo weZidera uyu. VaHarrington vanoti mutemo wakawandudzwa uyu unonyatsoburisa pachena zvinoda kuitwa neZimbabwe uye zviri kwairi kufuka kana kuwarira.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect: restoration of the rule of law, a commitment to equitable legal and transparent law land reform, and ensuring that military and
national pamutemo weZidera wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongero enyika.
If there is real concrete progress along those lines, the government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Asi munyori mbazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoshora zvirango izvi.
Isu sehurumende yeZimbabwe tinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations.
Vaive munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakati muna 2013 sangano ravo haripindire panyaya dzezvirango zvakatemerwa nenyika kunyika vachiti zviri kunyika mbiri idzi kuti dziite sungawirirano. Muna 2002 sangano reEuropean Union rakatemerawo vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mazana maviri zvirango richivapomera mhosva yekutonga nedemo uye kubunyikidza vanopikisa nekushungurudzawo vatori venhau. Zvirango izvi zvaisanganisira kuti Zimbabwe isatengeserwe zvombo zvehondo uye kurambidza vamwe vatungamiri kushanyira nyika dzemuEU pamwe nekuvatorera upfumi hwavo huri kunze. Mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo Olkanen vanoti pari zvino pazvirango zveEU pasara vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe avanotarisirwa kubviswa chero nguva, mudzimai wavo amai Grace Mugabe, kambani yeZimbabwe Defence Industries uye Zimbabwe haibvumidzwe kutenga zvombo kunyika dzemuEU. Vamwe vari pazvirango asi vachiongororwa kwemakore mashanu anotevera, muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerens Shiri uye mukuru wemauto vaPhilip Valerio Sibanda. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.